vamunangagwa avo vanga vari muenzano remekezwo pamusangano uyu vaudzwa pachena nevechidiki pavapiwa mukana wokuvabvunza mibvunzo kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwenyuka curriculum hauna chauri kuzoburitsa. Vechidiki ava vati kushayikwa kwemakombiyuta pamwe neindaneti muzvikoro zvikuru sei kuzvikoro zvekumaruwa ndiko kuchaita kuti urongwa uhu hushaye zvahunobuditsa sezvo vachiti zvidzidzo zvakawanda zviri kuitwa munyuka curriculum zvichiitwa pachishandiswa makombiyuta neindaneti. Mumwe wevechidiki anga ari pamusangano uyu uye achiita zvidzidzo zveudzidzisi pabelvedere teachers college muzvare mesindava ndeumwe wevari kuda kuti hurumende isendeke parutivi chirongwa chenyu curriculum ichi yopa vadzidzi mari dzekuti vakwanise kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo kana kuti magrants. Muzvare ndava vati vechidiki vakawanda munyika zvikuru sei kumaruwa vachasara vari marovha kana hurumende ikaenderera mberi nenyu curriculum iyi.
Inini hangu semunhu ari kucollege islike government da yange yadzosa magrants nokuti munyazoona kutoti patinovhura vamwe vana vasati vaita se vabhadhare ende vamwe marizaus vanopedza nyora vasati vacollege so government shake anofanira kudzosa kuti magrants aya apiweji vana vechikoro. I think I need a bit of a but then the new curriculum is only cases for another town. But I'm sure that as a example, I'm going to give you a little bit of a guess, but I'm going to give you a curriculum in the internet. I'm going to give you a guess, but I'm not sure what I'm going to say. How do they learn my computers?
Asi pavatura mashoko avo pamusangano uyu vamunangagwa vati hurumende yavo iri kusimbaradza nyaya yekuvandudza zvidzidzo zvinoitwa muzvikoro zvevanoita mabasa emaoko kuitira kuti vechidiki vakawanda vagozokwanisa kuzvigadzirira mabasa avo vega. Vamunangagwa vati indaneti ichange yave kupinda munzvimbo dzakawanda munyika nenguva pfupi iri kutevera zvichitevera kuparira kwavakaita tsinga dzeindaneti kubaitbridge pakutanga kwesvendo rino.
Hurumende yangu iri kuvandudza zvikoro zvemabasa nemaoko pamwe chete nemakoreji anofanira kuva musimboti wana mazvikokota vanofambisa nyaya dzekusimudzirwa nekuvhurwa kwemaindastri munyika yedu.
Gurukota rezvevechidiki muzvare Kesi Coventry vakurudzirawo vechidiki kuti vauye kubazi ravo kuzopa pfungwa dzavo kuti dzipinzwe mugwaro rehwaro huchatevedzerwa nevechidiki munyika kana kuti youth policy. Zvichakadai vamunangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vasatore zvinodhaka pamwe nekushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vavati vanoda kuti munyika musagadzikane.
Ndinomukurudzirai kuti muchenjerere vamwe vari pakati pedu vanongoda kushandisa mukana wemamiro akaita upfumi hwenyika kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokanganisa upenyu hwenyu pamwe neupfumi hwenyika.
Mutungamiri wenyika atiwo hurumende ichavandudza zvose zvinodikanwa kuitira kuti vechidiki vawane pundutso zvinosanganisira mitemo yekuita mabhizimusi munyika. Asi mumwe wechidiki anga ari pamusangano uyu Edmore Kambeva ati achatenda maruva adya chakata.
Chatinonyanya kukurudzira ndechekuti zvainenge yatipromisa kuti ichaita dai yakasika kuita nekuti isu semayouth toda zvinhu zvinokasika. Nowanda wai vamwe mayouth ari kutengwa mumamisha umwe vachiitiswa zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri illegal. It's because vanokasikidzirwa kuitirwa zvinhu. Saka tingokumbira kuti zvayataura kana kuti zvaive kutipromisa kuti ichaita ngaiitone kukasika zvichibatika so that tokwanisa kuita zvinhu zvedu nenguva.
Musangano wemazuva maviri uyo wapera nhasi wakarongwa nebazi revechidiki uye wapindwa nevechidiki vanodarika zviuru zvishanu. Musangano uyu wanga uine chinangwa chekutsvaga nzira dzekuti vechidiki vangawane pundutso sei munyika uye kuti vechidiki vangaitei kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.